Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyere yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinei vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa, because report yakapiwa president ichokwadi here kuti vakapiwa final report ndonyaya iripo here.
Nyanzvi mune zvemutemo muzvinafundo Lovemore Madruku vojekesa pamusoro penyaya yedelimitation report iyo yatiriridza munyika. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanosangana nemukuru wesangano reIOM vachironga hwaro hwekubatsira zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvinoda kudzoka kumusha. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemwaka panguva iyo yepremier soccer league vakanyarara kuti makwikwi aya anosimuka riini. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report yatsviriridza munyika, vamwe vachiti mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vari kutyora bumbiro remitemo nekusaburitsa kana kugazeta gwaro rekutarwa kwematunhu iri, kunyange hazvo mazuva 14 akwana kubva zvavakasvitswa gwaro iri nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba. Asi kunyange hazvo Justice Chigumba vakaudza vatori venhau kuti gwaro ravakasvitsa kumutungamiri wenyika iri ndiro rokupedzisira kana kuti final report. Vamwe muhurumende vari kupa mashoko anopikisana navo vachiti gwaro rakasvitswa kumutungamiri wenyika iri igwaro rakagadzurudzwa kana kuti revised report. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kana mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Sly Gwana kuti tinzwe divi rezeki panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemitemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Lovemore Madruku vanoti kunze chete kwekunge Zek naJustice Chigumba vazivisa kuburikidza nezvinyorwa kuti vakasvitsa gwaro rekupedzisira kumutungamiri wenyika, hapana mutemo unomanikidza vaMunangagwa kuzivisa kana kugazeta gwaro iri kunyange mazuva 14 adarika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinei vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa, because pane chinhu chimwe chakakura chiri mubumbiro remutemo chatisati aakuziva sevanhu vezimbabwe. Chinhu ichocho ndechekuti report yakapiwa president iya yaakufanira kunge yaitozi nevanhu ndo yavari kuti final report ichokwadi here kuti vakapiwa final report ndonyaya iripo here. Nekuti pakaenda veelectoral commission Justice Chigumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachiti tapa president report tiri kufunga kuti mazuva 14 14 days vanenge vaakugazeta zvitaura kuti havapa final report. Asi ivo president havana kutaura vari ivo, asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndo vanotaura official vakamirira president. Vakataura kuti aiwa president havana kupiwa final report, vapiwa inonzi revised preliminary report. Saka hatikuziva kuti chokwadi nechipi. Kana president vakapiwa final report ndepo vanofanira kunge izvizvizvi vaakubudisa mugovernment gazeti, vaifanira kunge vabudisa mu. Saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izek Zimbabwe Electoral Commission chairperson wacho Justice Priscilla Chigumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini dakamirira commission electoral commission dakapa president final report ndozvo zvadi president vakadi vakakanganisa
asika professor Madruku justice Chigumba vakataura pavakapa president Gwaro iri kuti ndore kupedzisira ingadzi final report saka chimwe chavangadzoka vachitaura chii kana vakataura kare
zvauri kuti vakataura kusati zvihako kuti kutaura kudii kutaura kuti kutaura nevatori venhau ndozvo zvauri kutaura pavaitaura nemajournalist kutaura kunyora Gwaro rinonzi pamutemo ndiko kutaura hatisati tatomboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu on such such a day the Zimbabwe Electoral Commission submitted its final report to the president. Hatina patakazoona izvi kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoita adzet mapepanhau zvekuti vangoitawo chanji yekuti ichibuda wasangana nemajournalist sokudai panga pasina majournalist vakabuda pastatus haasiwo anonzi kutaura ikoko havasati vataura ngavataure nezimbabwe electoral commission izvezvizvi bhora rese riri mumba nezimbabwe electoral commission kana isinawo kushinga kana kusimba kuti itaurire vanhu kuti aiwa takapa president final report uye president takavataurira kuti takavapa final report auvapi final report president usina kuti vataurira kuti president iyi ndiyo final report iyi
saka iyo Zimbabwe Electoral Commission professor Madruku inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti Gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi
vanokwanisa kuendeswa kumatare ezimota vaivatara izvezvi even president vaiziva matare but kuendesa president kumatare president anongotaura kuti ndakapiwa revised final report handisati ndapiwa final report
vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemutemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Madruku vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia vasangana nhasi parutivi pemusangano uyu nemukuru wesangano reIOM vaAntonio Vitorino vachiziva kuti vangashanda pamwe sei mukugadzirira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kudzokera kumusha pakupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata tachigaro vesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe chete nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo hazvitishamisi nokuti tinoziva kubva kare nakare kuti IOM yanga yagara ichabatsira mamigrants ese ari kudzokera kuZimbabwe because takara tichishanda navo makore ese pane xenophobia kana vanhu vachidzokera kunyika dzakasiyana-siyana. Pana 2019 apa chai pakataka xenophobia yakaoma. Tinoziva kuti vanhu vakanyamtoita basa rekubatsira kuti paoneke mabhazi ekuti vanhu vadzokere kumusha chero kuvapa mastipend yanga ari IOM. Saka izvozvo hapana zvinoshamisira pazviri nekuti hapana zvazvinokosta nyika kana kuti vamunangagwa kuti vataure neIOM nekuti vagara vachiziva kuti IOM ichagara ichazviita izvozvo.
Asi tichitarisawo matanho akutorwa nehurumende pari zvino imiwo sesangano riri kushanda kubatsira kuti vana vezimbabwe vari kudzokera kumusha vanga vachibatsirika munoti nokuti tinoona kuti kare vanhu vaimbonyunyuka kuti hurumende yezimbabwe haina zvairi kuita kubatsira taakuona yaakubatsira.
Aiwa tinonotarisa kuti chatiri kudaidza rubatsiro ndechipi nekuti pane rubatsiro rwatinoziva kuti zvakaita seIOM nezvatakanzwa kuti aiwa tiri kuda kuwana information kuti vanhu varoda kudzokera vangani tigone kuvakodza harwuzi rubatsiro rwatakatarisira nechikonzero chekuti zvatakatarisa ndezvekuti vana vanodzokera kuzimbabwe vachapiwa nyika here kuti aiwa chigara apa nokuti tinoziva kuti vazhinji vavo havana pekugara havana nyika yekugara vapiwa nyika vana vachasvika dzokera kuchikoro here nekuti vabereki vacho vanenge vasingasandi vachabatsirikana sei kuti vana vadzokere kuchikoro nenyaya dzemafizi nekuti vabereki vanga vachienda muno musouth africa vachidzokera kuzimbabwe tinoziva kuti hakuna mabasa avainavo saka kana tichitaura negadziriro yekuti hurumende iri kuda kubatsira toda kuziva kuti pane vana vangani vachabva muzvikoro zvemusouth africa vachienda kuzimbabwe tingabatsire sei isusu sehurumende.
Sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Masangano anomirira vashandi anoti reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU akabatana akanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekuti vaburitse mihoro yavakavirirana kuti itambirwe nemushandi wepasi kumusangano weTripartite Negotiating Forum wakaitwa gore rapera kuVictoria Falls inove zana nemakumi mashano emadhora ekuAmerica kana kuti US$150. Mugwaro ravo masangano aya anoti haasi kuona gurukota riine chido chekuita izvi vachiti zviri kuita kuti vashandirwi vasatora matano sezvo zvisina kuiswa mumitemo. Masangano aya ari kukurudzirawo musangano weTNF kuti uitwe nechimbi chimbi uye kuti parongwe musangano wekuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuna muzvinafundo Mavhima asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Chamuyarira.
Tsamba iyi tazoinyora mushure mekunge maGeneral Council edu yemasangano maviri anoti ZCTU neZFTU agara achitaura kuti onai zvinhu zvaoma muri kuramba makangonyarara. 150 yamakati makawirirana mulast TNF meeting haina kuimplement kwa vashandirwi havasi kubhadhara mari vari kuti hapana enforcement. Saka isu inokuona kuti manje tiri nguva dzekutarisana nemaelections toita sei bhozi vashandi vanga vaida kutenda kufull blown out strike picketing vachipiketa maisikati ano regai titange tanyorera minister tivataurire.
Saka vashandi vari kumbotambira mari vashamiyarira pari zvino kana muchiti $150 haina kunge yazogadzwa.
Vanhu vedu vari kutambira mari dzinonzwisa tsitsi vaakandemire nenyika yese yeZimbabwe. Vanhu vari kupiwa mari mumaRTGS. Vapiwa mari mumaRTGS. Muri kuzviona iko zvino kuti USD riri kuramba richiita muramba mhuru nokuti munhu wese kuti azonyatsorarama agone kuenda kubasa nekudzoka achatoda maUSD.
Ko muzvinafundo Mavhima vakasapindura zvamunotarisira imi kuti paitwe musangano uyu munozotora matanho api?
Kana vakasapindura sevashandi tine two ways. Tichatora government through the minister kucourt kuti vaitwe compelled vauye padrawing table tiite implement zvatakawirirana. That's option number one. Number two, vashandi they are also now galvanizing kuti vaende for a all out shutdown vachiratidza kunyunyuta kwavo. Isuwo tichange tichinyora zvekare kunana ILO, kunana WAFTU, kunana ITU kumasangano mamwe eseo anoita zvevashandi kuti vaonewo kuti ndohondo yatave nayo muno.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZFTU vaKenyas Chamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mshanganya uye weStudio 7.
Ndimo kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mark Lesson Mshanganya huye ndiri muWashingtoni. nasi taita rovura kana katine hurukuro na amai Constance Tabuka chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muSouth Africa vashange vari kutaura nesu pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemamwe madzimai vasina ivo mapepa ekuti varambe vari muSouth Africa.
Challenge yatiri kusangana nayo semadzimai inyaya yemari yeUIF yatinotorerwa musitishanda mudzimba kana kumarestaurant. Nyaya iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti patinenge tichinzi basa rapera saizvi mabasa achipera kuno kuSouth Africa tinenge tichiti tindoclaima mari dzedu, mari dzacho dzinenge dzichinetsa nekuti vanenge vachitaura kuti vanoda mapepa. Mapepa acho nowana kuti atakarejistara nawo uko kuhurumende ndiyo mapepa ane avamadi. But zvinotishamisa ndezvekuti semadzimai murungu wedu anenge atirejista nemapepa iwawo semapepa atinenge tichishandisa kuti tigone kushanda muno muSouth Africa. Saka isu semadzimai ndiyo challenge inotinetsa kuti tinenge tichishandira mahara makore nemakore, mari dzacho dzatinotorerwa every month dzinenge dzisingachabudi. Apa mari dzacho dzinenge dzichitogwa uchinzi mari dzeUIF. Saka zvinotinetsa kuti sei tichitorogwa mari iyoyo ine kana musi basa rapera unoshayiwa mari yacho. Saka tinoda kuti shuwa zvinhu zvingazvipere nekuti tashungurudzika mari dzacho tichidzitarisa tinenge tichiwana kuti mari dzakawanda.
Ungatitsananguriro kuti shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yandinayo ndiyo kuti varungu ngavatinzwisise tichikumbirawo kuti vasatitorera mari dzeUIF nekuti mari dzacho dziri kungotogwa kusina chinobuda pamberi. Saka ini ndiri mudzimai wandiri kuvaka kumusha, saka mari yacho yandiri kushandira muno muSouth Africa inenge iri shoma. Ndinoita zvekusitoka hembe kuno mujoni ndichitengisa pamaweekend ane ndinenge ndisingashandi. Ndinotengisa hembe dzevana dzevakuru. Saka nekumusha ndinoita ndichitumira dzimwe hembe kuti vari kumusha vanditengesere kuti mari dzacho dzigone kusangana vana vaende kuchikoro.
Mabasa api ari kunyanyobatwa nemadzimai imomo muSouth Africa vanobva kuZimbabwe?
Mabasa anenge tichishanda muno mabasa emudzimba, mabasa ekurestaurant ndiyo mabasa mazhinji ane madzimai ekumusha anokwanisa kumawana iwawo. Nekuti mamwe mabasa nangwe une mapepa ekumusha ekuti waenda kuchikoro anenge achinetsa nekuti vanenge vachitarisira kuti kuno kwaripo vovo vakadzidza kufanana navo nesu. Saka ini ndaishuvira kuti madzimai vose vari kuno kujoni ngava nefunga dzekuti mari dzatiri kushandira kuno ngatisanganise tichiitavo kuti tione chinobuda kumberi, chinobuda kumusha semadzimai. Ini ndinoshuvira kuti madzimai ose ari muno mujoni ngavashande vachifungawo nekumusha, tiite zvinobudirira kumusha because pamberi apo hatizivi kuti ramangwana ratibatira zvipi zvacho. Mangwana paunoenda kumba uve nachinewo unovata pamaoko unotarisawo kuti aiwa ndakagara kuSouth Africa makore nemakore kuna zvandashandira. Saka zvinoonekwa nango uchienda kumusha samadzimai hapana anokuseka aine kuti unenge unazvo zvinoratidza kuti shuwa madzimai vaishanda kumusha vachiziva zvekuti kumusha ndekupi. Saka madzimai ari muno mujoni ngatitarise kwese kuno tinenge tichidavo zvatinoda pati. Ngatitarisei kumusha ndio kwatafuira kuno kujoni. Ngatitarisei vana vedu, vana vedu vari kumusha ndivo vakaita kuti tiuye muno mujoni nekuti tinenge tichishuvira future yevana vedu kuti ive future yakanaka kuti mangwana vana vasizochema nesu kuti aiwa mama vaishanda kujoni pati kusina chavanotiitira. Saka ngative madzimai anofunga nevabereki vedu kumba munhu tichangova vanhu vane tinonakidzwa nezvakanaka kuno kujoni nekuti kuno kujoni zviripo zvakanaka naka zvakawanda kupfeka kudya zvese zviripo. Saka ngatiye madzimai anofunga kumusha ndozvandoshuvira pana madzimai kuti madzimai kana tiri muno muSouth Africa ngatishande tichifunga kuti tavuya kuzotsvaga mari. Mari ndiyo yatavinga zvakawanda tinozviona edu pati chatakavinga kumari kuti vana vedu vave neramangwana. Kuno kujoni ndogara nemhuri yangu, ndinogara nababa nevana vangu vaviri vakomana vanopinda chikoro kuno kujoni. Kumusha ndinenge ndichitarisana na vamwe nevangu nevamunini vatatu vachiri kuenda kuchikoro, ndivo vandinenge ndichitarisana navo ndichifunga nezvavo musi ndiri kuno kujoni.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu che our lives. Nhasi tiine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda. Pamusoro pekuwandudzwa kunonzi kuri kuda kuitwa mitemo inobata mashandiro evarapi vechivanhu pamwe nevarapi vechitendero.
Donzora torwa na minista wa manguiro donzora kati na kei ato kurutira nyanyanya kwa harapi wedu jirishu wangawa tori marezi mwabasa wani mkawa chita tuwa ulari donzora kana kastiri tunuri tambira isi usi kwa 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 yotikana uru mrabi yowani mazamba uziruo kastoma ingeli ya mnevi doctor patient relationship wawe ina mabasics ya wani mkawa chini zigao urapo hau kushandisa mshonga hicho kutipana pambu kutungu kwa nisabuti hauna uzuru kwa kakwana uwanu kwa hivu kubata mshonga hicho kutawana kwa hika minister tatine kutenda siva titi utu watu visiro zime mbuzi zikushandisa mabasa ya urapo mnesho kaipa warabiweze tiwe ni database na tuwa zutu sikamu kutai timireza kana hizo tinine tuwe tinigitini mabasic za tuwa zira chese
Takanzwawo Dr. Mangwiro vachiti ivo vananyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana munoti
ese ivava vanambiyo nyamukuta tinichitarisa kuti ivoko mahospitari ikoko ngakuve ne department retreat vaone choice kuti kana vachienda kwete kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side kunosvika anapuwa mapatients ave nechoice kuti hai handisi kuda zvemajekiseni ndiri kuda traditional medicine zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaita integrated system ishande pamwe chete zvimwe zvatinotarisira futi tivoita minister vatigadzisire futi ipapo.
Tanzwa minister vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wekudzidzira kushandisa mishina yekutora mabp nezvimwe zvakadaro munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvinoti zvataura minista kuti vavo nadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza testa mabp dozova kana kuti shuga kuti zvakamira sei zvimwe zvatoti testep ahead yatato imwe donzvo ravatotiita kuti tii tivone knowledge since vane vachiti vane varakure mapatients saka tinoda kuti donzvo racho ravatora rakanaka tinorigasi
zvii zvimwe zvamungatidai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatinotarisira kuti ngeva kana chivabatwa mishonga iyaya pavone safe way yekuhandla mapatients zvimwe zvatinotarisira uyewo vapoto vachiti ine use to develop traditional medicine nekudzidziswa mabasics eurato vechivanhu zvimwe zvinhu zvatotarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo bayushiji kuti kuone traditional medicine side as well as biomedical side pave nechoice pakati pemapatient yekuti kana akapinda ave nechoice yekuti ha handisi kuda zvemajekiseni handisi kuda zvedaugatiditionmedicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya sekuru Sibanda asi vasina maresinesi emasangano yenyu akaita seZinata munoti pamusoro pavo ivavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi kavaende vachinotoka sehatizvikurudzirewo futi wemurapi kuona kuone maresinesi avo. Tine vamwe vanongurapawo vakushandisa zvishuwa zvimwe zvisina vasina matsamba vari kungoiti anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya gwenziri asi asina matsamba saka tinotarisa kuti vetmpc secancel yematraditional medical council cancel vanhu ngavange vane maresinesi emaassociation isu yedu seZinata tinotoonetsekana kuti vamwe izvizvi vanoda kungoshandisa vandoona kuti haana matsamba kasi ari kupa vanhu mushonga zvova zvinhu zvizvototi tinoda kuti vanhu ngavapuwe mushonga nevanhu vane ruzivo rwemishonga etmpc reassociation yako uve munhu association dzo dhuma munenge muchitangana nemamwe vavo kuti pana ruzivo rwekurapa mune pfungwa dzingu chete.
Imi mune chikoro here chamunodzidzisawo nhengo dzenyu?
Zinata tine chikoro chedu Zinata School of Traditional Medicine yatinodzidzisa varapo vedu izvo vanotora valaizinzi kuti matsotsai tinoziva kuti uyu waane ruzivo rwakadai vachiuyiwa vachitambe kubarizira chakosa chinonge tichidiwa tiwene mabasics ationa patichiita ruzivo nekuti kudzidza hakuperi kunoramba kuchidzidza nguva nenguva.
Tinotenda sekuru Prince Mutandisi Vanda veZinata. Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemakundano emwaka uno panguva iyo vePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikw aya anosimuka riini. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno ayo vasiri kuziva kuti anosimuka riini. Vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera kuti nhabvu iri kutanga riini sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano rePremier Soccer League kuti nhabvu yepamusorosoro munyika inotanga musi wani. Murairidzi weGreen Fuels Lloyd Mtasa anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi.
Gadzirira yedu iri kufamba zvakanaka, tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuiti.
Asi mutauriri wePSL Muzvare Kudzaibare vataurira Studio 7 kuti sangano ravo richazivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi. Asi PSL yazivisa kuti mutambo weCastle Challenge pakati peFC Platinum neBlower Chiefs uyo unogura mitambo mwaka wega wega ureko musi wa11 kurume. Izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haisi kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika. Veruzhinji vari kutarisira makundano achange akabaka moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi. Asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vaKudzaibere vanoti FC Platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu.
Platinum FC ndoya ndikuona kunge iri consistent because inini kunyika yeZimbabwe maliga apuraisa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anoomeka sen. Saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Mutsigiri weyaja vaBlessing Ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pa kugona kunenge kudada.
Platinum amene ngotora kuti boza ari maresources zvese mari ma good players zvese vanobhatara zvakanaka sangu anongotora.
Platinum FC ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos iyo yave nemurairidzi mutsva Herbert Marowa. Asi murairidzi weManika Diamonds Jairus Chapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri muPSL.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tinokohwa pakakura stereki. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda rini munhandare kurwira mukombe mukuru uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga rini. Mutsigiri weCapes United Muzvare Mesi Kudzedzereka kana kuti Mai Vale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Gaino Gumede Saidi.